Umwe wechidiki anogara kudema tirivanhu chikwava anoti chakamupa kuti agumisire ava kuita zvemudhudhudhu ishungu dzekutsvaka raramo.
Basa ritakatitanga tichingotsvakawo zvekurarama. Tichingotakurawo mabhatira akafa, chiwateva, masimbi, zvokungwaiwo izvozvo. $10-15 hauzoishewo pazuva kana zvakabhadhara.
Kelvin Chikanga wemudema zvakare ati akatenga mudhudhudhu wake achishandisa mari yaakawana kubva mumaricho aanoita.
Zvikonzeresa mazuva ano kuti vana vamhanye vachitakura zvinhu nemidhudhudhu, kuti mazuva ano hakuna employment, saka kuti mwana angogara mhuri yake inofanenzara, saka vangoita sezvese kuti chamuka mudhudhudhu chii kuti vawanewo kurarama.
Aimbova mupurisa arizve mugari wemunzvimbo yedema Innocent Mugabe anoti akatosiya basa rake kuti aite hake basa rekutakura zvinhu nebhasikoro kuti akwanise kutenga mudhudhudhu.
Saka ukawanawo something chinokuwaraidza uchiwana zvinhu zvekuita. At the same time uzve chikubenefita something uchingowanawo something chaunongochirarama uchingodi.
Mumwe wechidiki Revai Dirani uyo anogara mumusha wemaBereni muguta reHarare anoti ari kushandisa mudhudhudhu wake kutakura gasi rave kushandiswa nevakawanda kubika.
Tinoshandawo nemotabhaiki tiriwira bhaiki inoita zvekuchengesa. Tinoita zviya zvekuti tinokwanisa kuwana vanoda kudhirivharirwa even kana gasi kana zvinhu zvavanenge vangoda kuti tivabatsire kutakura, tinokwanisa kuvatakurira nebhaiki.
Tichaona Gwenzi anoti achararami nechamuka inyama sezvo bhizimisi remudhudhudhu riri kumupa mari yakawanda.
Ndiko bhizinesi zvichiti basa rangu rakanyanya se zvangu zvakawanda zvandichiita handina basa wani nditoti trikata
Zvinomotabhaiyakazivoya kuti ndini mabasa angu ndava ndakuona kuti kufamba netsoka.
Kanzura wemuward 2 kudema vaEric Chinyani vanoti zvinofadza kuti midhudhudhu yava kupa vechidiki cheuviri zviri kupa kuti varegedze kushandisa zvinodhaka.
Tinofara nemabasa ari kuitwa nevechidiki nekuti tiri kuona kuti vari kuwana raramo yavo vachiraramisa vavanogara navo, nekuti zvino zvava kukwanisa kutizawo kumadrugs vachikwanisawo kurarama zvakanaka vamwe vechidiki vachikopawo.
Makambani ari munyika anotakura zvinhu nemidhudhudhu anosanganisira Prompt Delivery, Tumaisu, Dial A Delivery, Tirivashe Delivery Services, Bike It Express nemamwe. Muguta kutakurwa zvinhu nemudhudhudhu vamwe vanobhadharisa madhora ari pakati pemaviri nematatu. Ndakamira Studio 7 kudema, ndini Jeffrey Moyo.